Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gumi guru 10, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti iri kuedza kuronga kuwanisa zvizvarwa zvenyika zviri kunze magwaro. Vamwe varwere muguta reBulawayo vanoti vari kutadza kuona rubatsiro muzvipatara zvehurumende sezvo vana chiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeParamende inoona nezvokudzidzana nedzimwe nyika inoti svondo rinouya iri kuita misangano nevanyori vakuru vemapazi anoona nezvokudzidzana nedzimwe nyika pamwe nerinoona nezvemukati menyika kuti varonge mashandiro avangaite mukuwanisa zvizvarwa zvenyika zviri kunze magwaro. Sachigaro vekomiti iyi vakaende nesparadza veZANU-PF vanoti hurumende ine hurongwa hwekuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze magwaro anosanganisa ekuberekwa, ekushaya pamwe neekufambisa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaparadza.
Svondo rinouya chairo ndiri kutoita musangano mukuru wemapermanent secretary weHome Affairs napermanent secretary kuti tiwirirane kuti totanga nepi. President vakatozvibvuma, maministers vedu vakatozvibvuma zvese izvi kuti tofanira kunopa magwaro kuvana vedu vari kunze kwenyika, kutanga nekuSouth Africa tozoenda kuLondon, tozoenda kuWashington tivape. Nokuti muconstitution medu munoti munovabvumira kuti vaite inonzi dual citizenship, nokuti kune vakawanda vana vakazvarirwa ikoko, vamwewo vari kugara ikoko vane mapermanent residence vasisina zvitupa kana zvakarasika, kana kuti vane mapasipoti akaexpire vanenge vachida kuti zvinhu zvavo tivagadzirire. Saka izvi tiri kutanga ivo mugore riri kuteera rinei. Tichazotoita nyaya yacho mubhajeti ratiri kuita muna Disemba munomu, tobva tazviita mubhajeti kuitira kuti tifambe nenyaya iyi.
Vana veZimbabwe vakawanda munyika dzavagere, vamwe vacho vanga vachingonetseka kuti vanga vachimutsiridza kana magwara avo chaiwo akaita semapasipoti nezvimwe, zvichinzi munhu anofanira kunge achienda kumusha. Ndezvimwe zvamunee muchizorerutsa here izvi?
Ndo zvimwe zvatinenge taakutogadzirisa izvozvo zvokuti toita sei, toti endesai mapasipoti enyu apera kuenda kumaembasi, ouya nediplomatic bag kuno kuHarare. Auya nediplomatic bag kuno kuHarare okurumidza kuitwa odzokera nediplomatic bag, kana kuti munhu wekuregister general's office vekuHome Affairs vanoenda kunogarira kumaembasi yedu, zvatakamboita kuKenya zvekunoregista vanhu zvokuti tinotuma timu yoenda kunogara kana kuSouth Africa kuJohannesburg kana totinogara kwomwedzi wese. Munhu wese anenge aida kutora chitupa, munhu wese anoda kutora pasipoti, munhu wese anoda kutora birth certificate, anoda kutora death certificate, anoda gwaro ripi zvaro raanoda kutora ange achitora ipapo paembasi panguva iyi yatinenge tataura iyo. Imwezve vanhu vacho takuda kuti vachinogarira ikoko, saka ndozvimwe zvatiri kutaura izvozvo kuti zvinofamba nezvipi.
Imwe nyaya yeonarebho paradza inonetsa ndeyekuti vamwe vari kuti hapana kujeka panyaya yedual citizenship, asi pamuromo ichitaurwa nyaya iyoyo.
Ko ndiani ambozvizama zvikanzi hazvisikuiti? Ndiyo dambudziko ratinaro muZimbabwe, tinozviurayira nyika yedu nekunyeperana. Iye zvino ndini ndiri kutaura ka kuti dual citizenship, saka tanye pachi tiri kuda kuti tikupe, hatikubvunze. Hautombobvunzwa kunzi une citizen yekuAmerica here citizenship? Aiwa, uri muZimbabweni, baba vako muZimbabweni, baba vako baba vako muZimbabweni. Tapedza wopuwa chitupa chako, wopuwa birth certificate rako, zvapera pasipoti yako yeZimbabwe kana uchida zvapera. Zvikunyeperana ndokunokanganisa Zimbabwe. Social media yakuvadza nyika vanhu vachinyeperana, ende hativake nyika nenyaya iyo yekunyepa.
Umbo hupi hwamunenge muchitarisa kuti munge muchibatsira munhu anenge ati ari kuda magwaro aya?
Ndeyekuti baba vake kana kuti baba vababa vake muZimbabweni here? Chete ndo proof inenge ichidiwa. Chete kana iwewo ukazvarwa muZimbabwe ukazonokurira kuAmerica ndizvozvo, ukangoprova chete kuti ndakazvarirwa birth certificate rako rinotaura kakuti wakazvarwa kumbuya nehanda here kana kuti wakazvarwa kupi, hazvinetse izvo. Chero une dzinde rine chokuita neZimbabwe, dzinde rako tinokupa magwaro kuZimbabwe.
Makabenga muchitenderera muchisangana nevana veZimbabwe mazuva apfuura, zvii zvikuru zvamakawanawo zvamakanzwa kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Vana veZimbabwe chavanoda yanga iri nyaya yekuda kuvhota kekutanga, kechipiri magwaro andataura, kechitatu kuti dzedu tiri kunzwa kunzi dzinogona kutorwa nereserve band, dzinogona kutorwa negovernment. Ndo dzimwe nyaya dzivachiteerera kusocial media. Taivaudza kuti hakuna zvakadaro, mari dzenyu ukatumira mari dziri sefi. Asi chatanga tichikumbirisa ndechekuti mari idzi ngadziuye mugwara rakanaka, kuitira kuti muitewo mabhizimisi vanhu vari kunze uko, tisimudzire nyika tese.
Avo vanga vari sachigaro ekomiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza veZANU PF vari parunhare muHarare. Vamwe varwere muguta reBulawayo vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro muzvipatara zvehurumende, sezvo vana chiremba vadiki vasiri kuenda kubasa vachiti havana zvikwanisiro zvinosanganisa mari dzekufamba kuenda kubasa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumaruva ikunyama Ndlovu muMatoelden North vaRoja Moyo vakaiswa chubhu inobatsira kuti vakwanise kurasa mvura, asi chubhu iyi inonzi haichashande zvakanaka. Vamoyo vanoti vange vachifanirwa kuonekwa nana chiremba paMpilo Hospital asi vatadza, sezvo vana chiremba vakawanda vasiri pabasa.
Ari kunditaurira kuti ndiuye mangwana nditore sikani, so ndakamerera ikoko kuti nditore sikani madhokuta, hakuna dhokuta. Ari kupinda kumahodhi sedhokuta, ndivo manesi nemamediki.
Vamoyo nemumwe wevarwere vakawanda vari kutadza kubatsirwa panguva yakafanira nekuda kwekusaenda kumabasa kwana chiremba, vachiti havana mari dzinovakwanira. Mukuru wechipatara cheMpilo vaLeonard Mabandi vabvuma kuti vana chiremba vadiki havazi kuuya kubasa, asi vanoti chipatara chavo chiri kuedza nepachinogona napo kuti chibatsire varwere.
Vana chiremba vechidiki havasati vadzoka kubasa, tine vashoma varipo. Makunza kutinzi vatenderana kuti nana chiremba vamwe varipo vachaita strategy yekuti tikwanise kubatsira vanenge vari critical.
Pakuti vanofungei nepamusoro pekusaenda kubasa kwana chiremba, vamoyo vanoti izvi zviri kuomesera varwere vakaita saiwo nevamwe, asi vanotiwo vana chiremba havangashandi vasingapiwe mugove wakafanira.
Nyaya madhokuta aitaureri nenyaya kuti kupa isusu. Tiri kuzichemera isusu, tiri kurwara, hapana zvokuti tingataura tiite sei. Vanhu vari kushanda, vari kushanda mari zvavo, havashandi kuti vari mabhandindi kana vasingati havati. Hatipindiri ipapo.
Vana chiremba pachavo vanoti havazi kuramwa mabasa, asi kuti havazi kukwanisa kuenda kubasa nekuda kwekuti mari yavanopiwa haichakwani kuti vaite zvavanotarisirwa. Mumwe chiremba akangoda kuzvidoma nezita rekuti Eric anoti mari yemihoro pamwe nemwe mari yavanopiwa inosanganisira yekufambisa uye yekubhadhara pekugara yave shoma, zvekuti hazvigoni kuti vana chiremba vakwanise kuenda kubasa zuva nezuva.
Isusu vana chiremba izvozvi mari yavari kuwana for basic salary vari kuwana $400. Government inotipa allowance $100 for transport. Uyezve housing allowance is just 250 bond, and for a basic room for most of us who stay near town is about 500 to 700. Saka pazvinhu zvese izvozvi mari yacho haichanyanyokwani stereki.
Vakambove nhengo yekomiti yesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Manjonjo, vanotiwo vana chiremba havazi kuramwa mabasa, asi kuti havazi kukwanisa kuenda kubasa. Dr. Manjonjo vanoti danho rehurumende rekuenda kumatare senzira yekumanikidza vana chiremba kuti vadzoke pabasa haribatsiri, sezvo risingagadzirisi dambudziko rekushaya mari kwavari kuita yekuti vaende kubasa. Dr. Manjonjo vanoti veruzhinji vanotarisira kuti kana varwara vabatsirwe nana chiremba nenzira yakafanira, asi vanoti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvoupfumi munyika izvo hazvigoneki. Vanoti zvakakosha kuti hurumende ikoshese zveutano munyika, vachiti kuita izvo kunogona kubatsira kupedza matambudziko ave nenguva achiitika munyaya dzezveutano. Kurukota rezveutano vaobedaya moyo vanoti hurumende yakawedzera mari dzavana chiremba nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana nekudaro vanofanirwa kudzokera kubasa. Vamoyo vakati vana chiremba ava vaifanirwa kudzokera kubasa nemusi wemuvhuro asi havana kutevedzera kurudziro yavakaita. Hurumende kuburikidza neHealth Services Board yakaisa nyaya iyi kuLabor Court ichida kuti kusaenda kumabasa kuri kuitwa navana chiremba kunzi nendare hakuzi pamutemo. Dare iri riri kutarisirwa kupa mutongo wavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinogara muSouth Africa kusanganisira zveZimbabwe zviri kuratidzira pamahofisi esangano reUnited Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR zvichiti hazvisi kubatwa zvakanaka nehurumende yeSouth Africa. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vanhu vanopfuura mazana mashanu vari kuratidzira vachiti UNHRC iri kutadza kuita basa rayo nemazvo rekuchengetedza kodzero dzavo muSouth Africa. Mumwe weavo vari kuratidzira vaHilary Mugari vaudza Studio 7 kuti vanhu vavari kuratidzira navo vanobva kunyika dzinoti Democratic Republic of Congo, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia, Cameroon, Nigeria, Bangladesh, Somalia neEthiopia.
Pano pane vanhu vakawanda varikupfuura kuma 500 vekunyika dzakasiyana siyana dzinoti Malawi, Zambia, Mozambique, DRC kusvika kunana Bangladesh. Tine maSomalians ari pano asiri kukwanisa kubatsirwa, vasiri kukwanisa kugara muno zvakare nekuda kwekushungurudzwa nekuurayiwa kuitwa maforena muSouth Africa.
Vamugari vanoti South Africa haichagariki nekuda kwekuti zvizvarwa zvayo haziremekedzi kodzero dzeve kunze kwenyika iyi. Nokudaro vanoti vanoda kuti UNHCR ivape gwaro rekuvatsigira kuti vagone kuenda kunoita zvidzidzo zvavo kuCanada.
Ndakauya kuSouth Africa ndichizopotera mushure mekunge ndatiza kuZimbabwe ndichisvika kuurayiwa. Tauya kuno vanhu vekuSouth Africa havachadi maforena, vari kutiuraya, vari kutirova, vari kutipisa tiri vapenyu. Tauya kuzotsvaga rubatsiro kuUnited Nations Human Rights Commission kuti vatibatsire, asi havasi kukwanisa kutibatsira, hapana zvavari kuita. Ukauya pano uchida kubatsirwa, vanoburuka pasi voramba kupa indavhiyu, wotanga wafona kuPretoria wobhuke indavhiyu. Ukafona kuPretoria havadaire foni. Ndakaita 6 months ndichifona vasingadaire foni, ndobva vazodaira ndobva ndaitwa indavhiyu imwe chete.
Vamugari vanoti ivo nevamwe vavo havasi kuzomira kuratidzira uku kudzamara UNHCR yatambira zvichemo zvavo.
Tikuti hati kubva pano kusvika UN yatibatsira, yatiendesa kunyika dzatinofanirwa kunogara dzinenge dziri special. VUN wo vari kuti vari kuda kutiita integration kuti vatiise kune dzimwe nzvimbo dziri muSouth Africa, asi tikuti hapana nzvimbo iri muSouth Africa yakasununguka kugara panguva inoiyi nekuti vagari vemuSouth Africa havachadi maforena, vari kuti kuvatorera mabasa.
Murwiri wekodzero dzavanhu Muzare Tendai Biza vanoti UNHCR iri kutadza kuyamura mhuri dzekune dzimwe nyika kana dzasangana nematambudziko. Muzvare Sakile Nyoni vanotiwo dai sangano reUNHCR nebazi remuSouth Africa ravayamura nemagwaro ekuti vana vavo vakwanise kuenda kuzvikoro zviri muSouth Africa. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanotiwo sangano reUNHCR ragara risina hanya nekushungurudzwa kwemhuri yeZimbabwe.
Ishoko rechokwadi. Zvino zvakangogara zvichiitika. Bodhi basa raendero kungodla mari, but kubatsira vanhu chaiko chaiko zvikuru maZimbabweans hapana chatinoona. Ukatarisa basa rayo rimwe nderokuti zvizvagwa zvedzimwe nyika zvakaita samaZimbabweans kana vachinge vagara parefuge muno muSouth Africa vaindizwe kune dzimwe nyika, vanobvisa maZimbabweans vachiindisa maSomalis nevamwe. Ukatarira nyaya yezenofobia nokurohwa nokushungurudzwa kwamaZimbabweans muno muSouth Africa nezvimwe zvizvagwa dzedzimwe nyika, havana kana shoko ravanotaura kana kuti chavanoita chinohwikwa. Unotohwa maorganization akaita sana Gift of the Givers ariwo ava kupindira achipa vanhu pokuvata nezvokudla.
Vashumba vanoti UNHCR inosungirwa kuonekwa ichipindira munyaya dzekurohwa pamwe nekushungurudzwa kwemhuri dzekune dzimwe nyika muSouth Africa kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe. Studio 7 haina kukwanisa kutaura namai Shana Calabrin veUNHCR muSouth Africa kuti vanzwe divi resangano ravo panyaya iyi. Kuratidzira uku kuri kukokerwa nesangano reWestern Cape Refugees Community. Sondo rapera vatungamiriri veSouth Africa neNigeria vaCyril Ramaphosa navaMuhammad Buhari vakaita musangano muSouth Africa wekuzeya nyaya dzekushungurudzwa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa. Pamusangano uyu vaviri ava vakabvumirana kuti nyika dzavo dzichashanda pamwe chete mukuona kuti kodzero dzeavo vanobva kudzimwe nyika dzaremekedzwa nehurumende yeSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri mu South Africa. Dini Mo Blessing Munjoma.
Tombo chitarisa zviri mumapepa nawo anasi. NewZimbabwe.com inoti vashandi veZimpost varamwa mabasa vakafora mberi kweMain Post Office muHarare vachiti vanoda mihoro yavo uye vacharamwa mabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. MuNewsday mune nyaya pamusoro peZimbabwe Head of Christian Denominations iyo iri kukurudzira kuti mapato ezvematongero enyika pamwe chete nesarudzo zvimbomiswa kwemakore manomwe. ZimLive.com inoti mushure mokumanikidzwa nevamwe vana chiremba, University of Zimbabwe yadzora pabasa vana chiremba vaviri vayakange vatanda. MuDaily News vemakereke vari kukurudzira zvakasimba kuti paitwe nhaurirano pakati pemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa. Muchikamu chino tiri kutsvadza vatereri kuti vataure zvavanofunga vega.
Makadii wana mukoma Joka kane miri nevamwe vose veStudio 7. Ndinoda kusimbisa vana veshanduko kuti ngatirambe takashinga nguva yedu yerusununguko yava kusvika. Nekuti ndotenda pakatambura vana veIsraeri mukungwa tsvuka. Nguva yayo vana vakatambura pakati zviri nandema tidzosera kunyika yechipikirwa yeIjipita yatakakurira. Zvakafanana nenguva yatiri neyaEmerson Mnangagwa yekutambura kwatiri kuita takuchema zvanga zviri nani panguva yemugaro. Saka ndotenda kuti pane zvose zvakanyokwa Bhaibheri hapana patisina kusangana napo. Gore remhashi takadya mhashi dziya dzinojaira 92 tikapinda pana 2002 Bali tikadya, tikasvika pana 2017 tikadya zvihudu. Saka panguva yetiri nei vana veshanduko yamirira tichipinda muCanaan. Ende musakangamwa kuti vana vemuIsraeri vakasvika pakutambura kwe 40 years vachingotambura vakazosununguka after 40 years. Saka pari zvine 40 years dzedu dzava kukwana. Saka ndoti ngatirambei takatsunga, hakuna kwezvichainda. Nguva yedu yeshanduko yava kusvika, vana veshanduko ngatirambei takatsunga. Zvake Emerson Mnangagwa zviri kucharamba aripo kusvika muna 2030 ndezvake nemhuri yekumba kwavo. Ndatenda.
Ndinonzi Mr. George, ndiri muZimbabwe. Idhiwa kundikana kutonga nyika dayangu kumaakaasiya kuti akasita sekusumukirwa mberuko nemauto kana neruzhinji rwevanhu zvinenge zvaakutambudza vanhu zvakuvara tanzwa kuno perezi dayanzo zvadziri kutaura Yesu.
Kwazowai vashamai veStudio 7 vanamukoma tanonoka wande vanamukoma Jonga. Inyaya yangu ndine munyaya yangu yandinayo pamusoro pehurumende nedanho rari rairi kuzama kutora rekuendesa vana chiremba vari kuramwa mabasa nekuda kwekuti vari kuchema nekuti mari yavo ari kupuhwa ishoma. Ini ndinoona sekuti hurumende yapererwa, ndokupererwa ukoko. No, mwana ukachema baba mobudise nyoka kuti nyarara uchivhundusira mwana nenyoka. Mwana unofunga kuti tinonyarara here kana zvichinge zvakadaro? Hurumende yapererwa. Ndoshamhine munyu yaitaura iyaya rekuti tichavarowa neshamhine munyu. Haiwa, hazvishandi bazvarikita vaidhi. Hurumende chavo icho chatadza kugadzira zvinhu muZimbabwe. Vanhu vari kuchema, vanhu vari varwadziwa nenhamo. Tapararira mukati menyika dzevamwe kunoku kwatiri kubatwa nhapwa tichishungurudzika. Zimbabwe yacho hainaki. Ajimboti kutonga kwaro, ndo kutonga kwaro yoko kukwaneta mamuna ngagoku. Zaoma, shuga, ijazu kutengeka, mota, ijazu kukwirika kumushoko, za dhula kumushoko. Aiwa, mamuna ngagwa, ngawada nzambana wajidiku, wachamiza, waite nawezano, njika yende mberi, wanu watambura. Zinga iti zao za huda kutosungisa, kutosungisa madokuta. Kukuzama mizi, zikuti watawale nao. Hawa pesa wali kuda wazoke kumabasa. Manama yedu wali kushupika kwa hawana anurapa wali kuruwara kuzipatala. Kuna madokuta iwa wali kutofela hoji peza zini mari zikuto badrama loya. Zikuti amirire pa ina wizo zezi. Zikuti timarie wali waito yende sa kumadokuta. Aiwa anda tenda zangu wana mkoma tatono kawande. Zini sisko ye nurike. Ipano pa Cape Town.
Mangbana ni mangbana ni wajamari wa Studio 7. Mwosi ni uwandu kwenye ni basara mneita. Saka kura cha hizo. Na angoa na mashoka wanda. Mashoka angoa na kuna mnangara wakitizo. Kupadu ya daya mnangara wakitibatsira hau. Na mwia wakudenga kutuwabia wapachigaro. Na mnangara wakitibatsira wani mwia wangari. Wasuduruka wapachigaro utawasu kumvisiza. Habana azivo za chosti na chigaro ya waka garashi. Chigaro jino fana kupuwa muno kakozira. Kwetu wa muna ngagwa wana kozira wakaraba jikata. Atambra banawe Zimbabwe. Manika unika zesi patiri. Wana Zimbabwe alukutambra wana kudawuka muna ngaro. Tembo chima jiti mgabe mgabe. Ah mgabe watu wanani uyu muna haiti za chosti. Dati batira wa ava pachigaro. So kwadi. Kasia magwiri anda zunu. Chiro zuwa ya lewa kumani. Nga wanyika ya kupi ya kukafamba pasaroza kuna nyika ya kata za Zimbabwe. Nuku za mtu ngujo rozuwa. Andura wa mazwe nga tivantivi ya vwele. Tuo jinafuze omi za yerezu. Haba kumana karuwa ziwa yezu. Haba muna kakwa nga wapi pajikara. Papinda ako mwe munu. Kana wazika tijamisa papinda nga papinda ako mwe munu. Awo mfamu za nipipa munga tafungwa zirinani. Naza muna ngawa hai wa hai wa hai wa hai wa hai. Kutambora zina muna ngawa hai.
Hello, makasimba ere muze Zimbabwe. I know what kuna president na wale wambuse wachimuti wambupoka na wangu wakundika na wachakone hapana cha waka mbuchinja hii gonye raka chinja msoro chete tela imwe chete wangu chete wangu chitese mwene nyo wakati iti resnes wana watambu ula kuzimbabu mutara wangundu South Africa
makadi mosepano watere Studio 7 Nevashamara ve Studio 7 mose ndo kukwazisai starangu ndo Melody Makaza ndiri ku South Africa ku Pretoria uko ndo kwandiri ndoda kunzawo kune vamwe wakati ro Studio 7 tinozwa kuti kune vano vari pautongo vanenge wakati ro Studio 7 Tuda kufunza kuti ko muri kuona sei nezviri kuitika munyika medu Zimbabwe. Zvinhu zviri kungokwira every day izvi tiri kungozoona hama dzedu pama WhatsApp. Kuti zvinhu zvorwadza kuno hatina kana kuti plani. Unopiwa pay yako asi pay yako haina chairi kutenga. Ndokumbira kuti vari kumapato akasiyano mazanu PF atibatsirewo. Kuona kuti nyika tose tiri kuomerwa isi takavhotira edu opposition tiri kungotambura tozviona asi kuti hapano zvingaitwa nemutungamiriwo wedu nekuti vagarwawo vari kurambira nechigaro saka opposition totokumbira mudze mukuru wenyu aite kwazvo ndozvoga zvandoda kutaura hangu
Aba vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yatora varwi vechiBritish vaviri vange vachishanda neIslamic State vange vari muhusungwa vachichengetwa mujeri rinochengetedzwa nevarwi vemakeds kumaodzanyemba kweSyria. varwi ava ndevamwe vevarwi vanopfurikidza mwero vana vanonzi vakadimbura misoro yevatori venhau vekuamerica vachitungamirirwa nemurwi ainzi Jihad John. Sangano reInternational Committee of the Red Cross rinoti munyika dzepasi pose mavanoshanda hakuna nyika ine vanhu vakatsakatika kupfuura Nigeria. Vanhu vanoita zviuru makumi maviri nevaviri vemunigeria vanonzi havasi kuzikanwa kwavari pamusoro pekurwiswa nehurumende kuri kuitwa nevarwi vanopfurukidza mwero veBoko Haram. Time Paul Matavire sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende inoti iri kuedza kuronga kuwanisa zvizvarwa zvenyika zviri kunze magwaro. Vamwe varwere muguta reBulawayo vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro muzvipatara zvehurumende sezvo vana chiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.